Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurume 24 2022 makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vamwe havaizive kuti 2018 takamurova. Takamurova akanoponera kunyambalawa. Ndosaka makona kuti malava ngaramba ari pochera akura. Zvino gore rino handisi kuenda kukoti. Ndoda kuti ndamurova ndianenge kukoti.
Mutungamiri weCitizens Coalition for Change waNelson Chamisa waita musangano wawo wekupedzisira kuAirport pamberi pesarudzo dzemusi wemugovera.
Hunde takaita inonzi Agent Chamber High Court application ndinovimba kuti masikati anaya magweta angu achange arimo mukati medare vachiita kuti nyaya iyi igone kunogadziriswa.
Mutungamiri weLead Muzvare Linda Masarira voendesa Zimbabwe Electoral Commission kumatare nenyaya yegwaro revavhoti.
Zvakakosha kuti tiwane kuti vanhu vakurudzirwe vabaiwe kudzivirira COVID-19 uye kuti mangwana vasava vanhu vanonyanya kupiwa mitemo inenge ichinzi musaungana.
Vanhu vanodarika zviuru zvinomwe kana kuti 71,000 vobaiwa nhomba yeCOVID-19 nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato runopikisa reCitizens Coalition for Change waNelson Chamisa vaita musangano nhasi kuAirport wakambenge warambidzwa nemapurisa nezuro asi akazodududza. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Vashitaura navatsigiri vavo mumusha weAirport uri kumahombekombe kweguta reHarare vachamisa vati vane tarisiro yekukunda musarudzo dzemusi wemugovera nesarudzo dzegore rinouya.
Ndava kana uchiziva kuti muhurumende ndiwe uri panext usabhiyevha sebora ngoma. Asi varipo kana vachiziva kuti vakubuda vanobhiyevha sei? Ndabora ngoma rinoda kuti ngoma isatambwa ibvaruke. Zvinoterera iwe bora ngoma. Ungaita mbiri yokubora ngoma zvadu ruoko rwako ticharwana rumu ngoma iyo.
Vaenderera mberi vachiti vagari vemuAirport vanofanira kupiwa magwaro anoratidza kuti ndivo varidzi vedzimba kwete kuti hurumende inongotaura nyaya iyi kana pave kuitwa sarudzo pasina chiri kubuda.
Muno muAirport munozviziva kuti muri vanhu vakauyiswa kuno muchioneswa nhambo. Munhu aifanira kunge achiwana land yake title deed ipapo kwete kuperekedzwa netitle deed wagara kudhara. Izvi tiri kupedza nazvo pawakagara ipapo unofanira kuva nebepa.
Vachamisa vati havasi kuzoenda kumatare gore rinouya sezvo vakamboita muna 2018 pavanoti sarudzo dzakabirirwa vachiti hapana chiri kuzovamisa kupinda muhurumende.
Vamwe havaziva kuti 2018 takamurova. Takamurova akanoponera kunyambalawa. Ndosaka makona kuti malava ngaramba ari pochera akura. Zvino gore rino handisi kuenda kukoti. Ndoda kuti ndamurova ndianenda kukoti.
vakurudzira commission inona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kuti ite basa rayo nemazvo vachitikana sarudzo dzikabirirwa nemugovera vachatora matano akasimba vashorova munangagwa nekutyisidzira kudzinga masangano anoshanda akazvimirira vachiti masangano aya ane basa rakakura kwazvo rekupa vanhu chikafu pamwe nekurwira kodzero dzevanhu munyika vamunangagwa vakaudza vemapato aya pamusangano wavo kuchitungwiza kuti vasapindire munyaya dzezvematongerwo enyika vachamisa vatiwo vane urongo hwekugadzirisa upfumi hwenyika nyaya dzekurima mabasa kuvhura mafektori nezvimwe zvakadaro kuitira kuti veruzhinji vazvirume rurimi nekunakirwa neupenyu musangano waitwa navachamisa waitwa mushure mekunge vaenda kumatare zvitevera kumborambidzwa kwakanga kwaitwa musangano uyu nemapurisa nezuro Matare abvumidza vachamisa kuita musangano uyu. Bato rezanupiefu rabva ratanga kupa chikafu chinambwe chidiki kubva paitirwa musangano uyu. Asi izvazvina kutadzisa vagari vemuEpworth kuenda kumusangano wavachamisa. Pasi pechikamu chepiri chemutemo wesarudzo kana kuti paragraph 7 of the fourth schedule of the Electoral Act chapter 2.13 kutsvaga rutsigiro musarudzo dzemabaya elections kunopera na 12 manheru ano ndakamirira studio 7 kuEpworth ndini Frank Chikowore
kana muchida chitsva motoenda pamupana wechidiki anokupai chitsva mangwanani kwana
Magweta ari kumirira mutungamiri webato relead muzvare Linda Masarira avari kukwikwidza musarudzo dzekutsvaga mumiriri weHarare Central mudare reparamende dziri kuitwa nemugovera nezuro akakwira kudare reHigh Court achida kuti dare rimanikidze Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuti iburise nekukasika gwaro revavhoti richashandiswa musarudzo idzi. Muzvare Masarira vari kudawo zvakare kuziva kuti mapepa ekuvhotesa achapiwa dunhu ravari kukwikwidza vari mangani. Nyaya iyi inonzi ichanzwikwa mangwana nenguva dza11:30 mangwanani uye ichange iri pamberi pemutongi Justice Munamato Mutevedzi. Sachigaro veZEC amai Priscilla Chigumba vaudza Studio 7 kuti nyaya dzakadai dzinotaurwa nemukuru wekomisheni yavo vautoile Sly Gwana autatumira mubvunzo asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Ngatinzwe hurukuru yataita namuzvare Masarira.
Hunde takaita inonzi agent chamber High Court application ndinovimba kuti masikati anaya magweta angu achange arimo mukati medare vachiita kuti nyaya iyi igone kunogadziriswa. Kore rino patakapiwa kuti mavoters roll after nomination court I think wangori musi wa 28 January kauti 29 pandakazorivhura ndakaona zvakare kuti zita rangu ranga risimo chief election agent wangu ndokuenda kuZEC ndokunopiwa rimwe voters roll. Rimwe racho ratakapiwa rakatoita kukanzurwa rakanyorwa zvakare kuti as of 8 January apakakanzurwa pacho panga pato ne date ra 2020 saka ndonyunyuto dzatinadzo nekuti voters roll ratakapiwa riri kugumira musi wa 8 January iyo voters roll yakazovharwa musi wa 28 January kwavakazoregister kana kuti kunyoresa kuvhota after musi wa 8 January
saka imi zvii zvamuri kuda kuti dare riite
kuparoreisa mudare redzimhosva kuti ngavagone kuti vatipo zuro chairo iro richashara chechipiri maballot paper edu aya atisi kuziva kuti akagadzirwa eHarare Central Constituency mangani ini seumumiririre ari kuda kumira kuita MP maHarare Central ndikuti ndinoda kuziva kuti paballot paper eHarare Central Constituency mangani.
Tiri kunzwa kuti vari kukwikwidza muri kunyunyutawo nenyaya yekuti pachabvumidzwa munhu umwe chete kana agent pa polling station yoga yoga zvakamirawo sei izvozvo.
Mangwanani ano taenda kumauti party liaison committee yaitwa kuRoosevelt makandidates esa anga ariko hakuna kunzi kuri kuuya polling agent rimwe chete bato rega rega ramzi runze mapolling agent baviri.
Mutungamiri webato relead muzvare Linda Masarira vari parunare muHarare ne Studio 7. Komiti yedare reSenate inoona nezvemitemo muAmerica yeJudiciary Committee nhasi yapinda muzuva rechina ichizeya kuti yotambira here kana kuti kwete amai Ketanji Brown Jackson kuti vaive mutongi wedare repamusorosoro reSupreme Court muAmerica. Amai Jackson vakadomwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden kuti vatsive Justice Stephen Breyer ava vekuenda pamudyandigere. Komiti iyi yakapedza kubvunzurudza amai Jackson nezuro Asi nasi yanga ichinzwa kubva kune mamwe masangano akaita seAmerican Bar Association nemamwe kuti vakakodzera here kana kuti kwete. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata gweta vaKennedy Masiye vari kuTexas muno muAmerica.
Kuti munhu azwa nikachwana basa kuwaSupreme Court judge anenge apoindwa na president. President ane masimba ekuapoinda anyone kuti aite judge muSupreme Court. So kana vamwe apoinda kudaro anobva aenda pachikambi chechitu chokuconfirmwa neSenate. But kuti azopinda muSenate imoko for confirmation anenge atoitwa anonzi mainvestigations kuonekwa kuti anokodzera here kuva ari judge weSupreme Court.
Tinoona kuti vaBiden vakadoma Judge Ketanji Brown Jackson vanova mudzimai wechitema kuti ave mumwe wemajudge veSupreme Court. Munoona vachibudirira here zvamataura izvi?
Ndinoona sevanobudirira because ivo vajudge Jackson vari very competent pane the confirmation proceedings aitwa so far. Vari kutaura zvinoda kuva izvo zvinonzwika zvichitaurwa najudge and vari kupindurawo mubvunzo iri kubvunzwawo nemasenators to the fullest. So ndingati semaonero angu neprocess yacho yaitwa so far ndinoona senge vanobudirira vachipuwa chitaro icho kuvaSupreme Court judge.
Tinoona zvakare kuti bato remaDemocrats rakatarisana nemaelections emamidterm elections. Munoona sekunge judge ava Brown Jackson vanokwanisa here kunge vazogadzwa pachaitwa masarudzo idzodzi kana kuti ndo zvimwe zvingadai zvakatariswa navaBiden here pavakadoma?
Ndinoona sekudaro because pa confirmation kuti izopera vachigara kuvaSupreme Court hapana yatingati pachirungu set time frame. Process inogona kutora mamadza akatipo, inogona kutorawo nguva pfupi pfupi. But tichitarisa nezvakamboitika musure pakanominatwa judge weSupreme Court anonzi Emily Cody Brand, vakangotora mazuva 27 chete kuti vakonfirme. Saka ndiona sekuti kuda vaBiden vachitarisanawo nemaelections a vari kutarisanawo kuti kuda judge Ketanji Brown Jackson vangapindawo muSupreme Court pachinguva chipfupi pfupi ichochi.
Pane zvingadzidzwe here neZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika imomuno?
Kudoma kwemajaji apa chatinyanya kuona chingatodzidzwa neZimbabwe inyaya yetransparency yatingati ujekerere wemainterviews emajaji. Tozive hedu kuti Zimbabwe Judicial Service Commission yanga ichizviita izvozvo zvokudoma vanhu vachivaisawo kuti vauye vachitaurawo vachiiswa mubvunzo nevanhu vemuparamendi.
Gweta vaKennedy Masiye vari parunare kuTexas muno muAmerica naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba yeCovid-19 huri kuramba huchiwedzera kubva hurumende zvayakaparura chirongwa chekubaya vanhu vakawanda kana kuti blitz nemusi wemuvhuro ichivhura nzvimbo dzakawanda dzekuti vanhu vabayiwe nhomba kusanganisira zvikoro. Muna Nyamavhuvhu gore rapera, Zimbabwe ndipo payakakwanisa kubaya vanhu vakawanda zuva rimwe chete vakadarika zviuru zana nechimwe nemazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevana kana kuti 101,974. Nezuro vanhu zviuru makumi manomwe nechimwe zvine mazana matatu negumi nevapfumbamwe kana kuti 71,319 vakabayiwa nhomba yekutanga. Hurumende inoti iri kuda kubaya vanhu zvikwama makumi manomwe kubva muzana panosvika mwedzi wachikunguru. Vana vane makore gumi nemaviri zvichikwira vari kubayiwawo nhomba iyi. Kubayiwa kwevanhu nhomba uku kuri kuuya apo nyika dzakabudirira dzatanga kuonazve vanhu vakawanda vachibatwa nekamhando katsva kari kunzi Omicron Stealth. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vanoti chirwere ichi chinoramba chichichinja-chinja, nekudaro zvakakosha kuti vabayiwe nhomba uye vasarivara. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
COVID ichiripo, zviya zvinokurudzirwa kudzivirira zvinongoramba zvichikurudzirwa. Uyewo chakakosha ndechekuti tizive kuti nyaya yekubayiwa nhomba yevaccination ndo yaakuita kuti nyangwe nedzimwe nyika dziite sedzinosunungura zviga zviya zvavanenge vakaisa panyaya yekudzivirirwa kwecovid. Saka muchaona kuti tine nyaya yatinotaura iyoyo yokuti vanhu ngavabayiwe vaccination, ngavabayiwe nhomba, ngavavaccinatewe. Kureva kuti pokutanga munhu anobayiwa, kokutanga kwapera kana vhiki mbiri kana mavhiki matatu, obayiwa kechipiri nhomba imwe chete iyoyo, kozopera kana mwedzi mitanhatu obayiwa yatoti booster dose kana kuti third dose. Sezvaakuitika iko zvino, vanhu vanokurudzirwa kuti vabayiwe kechitatu kana vatingati booster dose.
Sei izvozvo zvakakosha?
Izvozvo zvinoita kuti munhu ave namasoja omuviri anodzivirira utachiona hweCovid. Ndo zvaakuita kuti nedzimwe nyika dzisunungure zvigazviya zvinenge zviripo, zvinenge zvichinzi aiwa iko zvino izvi toda kuti tiise mitemo yekuti vanhu vasafamba famba, vanhu vasaungana. Iya mitemo iya mutano kuti nyika dzakawanda dzaakusunungura mitemo iyoyo nokuda kwokuti vazhinji vanhu kunyika idzodzo vanenge vakabayiwa nhomba yeCovid-19. Ndosaka tichikurudzira vanhu muno muZimbabwe ngatibayiwei, ngatibayiwei nhomba. Uye tototenda hurumende iri kuisa chirongwa chekuti vanhu vabayiwe
mazera atai.
Zvakatoonekwa nana mazvikokota kuti kutanga pamakore 12 zvichikwira vanhu vanokwanisa kuti vabayiwe nhomba yeCovid. Saka vanhu vanokurudzirwa navana vane makore 12 zvichikwira kuti vabayiwe nhomba iyoyo yeCovid-19. Zvakakosha kuti tiwane kuti vanhu vakurudzirwe vabayiwe kudzivirira COVID-19, uye kuti mangwana vasava vanhu vanonyanya kupiwa mitemo inenge ichinzi musaungana, musange muri pakati, musafamba famba nokuda kwokuti vazhinji vanenge vabayiwa nhomba yeCovid-19.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vakambotungamira chipatara chechitungwiza vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachakatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi matatu nevaviri, kana kuti 5,432. Vanhu mazana maviri nemakumi manomwe nevatatu, kana kuti 273, vakabatwa vaine chirwere ichi nezuro. Madzimai akawanda anobva kuZimbabwe ari muBotswana anoti ave kuzviitira mabasa emaoko vachiti kushandira vamwe vanhu kana makambani hakuna pundutso. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Aya mazve mamwe madzimai anobva kuZimbabwe anorarama nekugadzira musoro muguta reFrancistown, Botswana, vari kushambadzira vari kudarika nenzira kuti vanogadzira musoro. Mumwe wemadzimai aya ndimuzvare nomalanga Sibandavo vanoti vakadzidzira kutaura mutauro unotaurwa munyika iyi weSitswana nekukurumidza kuitira kuti vakwanise kusvaga vanoda kurukwa musoro. Muzvare Sibandavo vanobva kugokwe vanoti kugadzira bvudzi kwavo kuri kuita kuti vakwanise kuchengeta vana vavo vakasara kuZimbabwe pamwe nemumwe mudiki vavagere naye kuBotswana, kunyange hazvo vachigara vachiita vakitsi negonzo nemapurisa enyika iyi. Vabvakura vabvumidzwe kuita basa kana bhizinesi rekugadzira musoro muBotswana sezvo hurumende yenyika iyi ichiti basa rezvizvarwa zvenyika iyi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, amai Florence Manzungu, vanoti vakaona kuti kugarira maoko hakuna pundutso vachiti varume vanodawo kubatsirwa.
Ini ndinogara ngu nemurume wangu handisi, but ndine zvandinotengesawo. Ndinotengesa fishi, ndinotengesa mavegetables, ndinotengesa zvekupfeka. Ya, tinotengesa zvimwe zvakasiyana siyana zvinenge zviripo panguva iyoyo kuti tikwanisewo kuzviraramira semunhukadzi. Tisangomirire kuti vana baba vatishandire vachitiunzira mari kumba.
Amai Justina Ngwenya avo vane makore makumi mana nerimwe chete uye vachirima muriwo kumapurazi eGlen Valley ayo ari pedyo neguta reHaboroni vaudza Studio 7 parunhare kuti vari kurima asi dambudziko ndekwekutengesera.
Kunyuri kule nyirendi saizo zizi. Kwa jizi, wano wazoti tene maku itamaseo zizi. Wano wazoti, sengo lantiki zinongoti supply my shops and everything. Wano mwa wajiti sesi tufa enzi makwana, handi maoni. Kwa nduma mwe mata mbuka, tunosangana na awo.
Amai tendai chimombe, wakazari kwa kubuera ndo kukurira kumvuma. Vano itabasa rekusona mkutare Francis Town.
Matalagi za nusangana na ula jiswe suwe za chwe diyo kutimika shakusona. So unatona kutimono maria anu kuchaja kutimundi ndo maria kukupa azimutu wetu. It all yet he will be working. Pamapacho chinda kutimona muna chida kutushenda overtime, but at the end of the month they won't give you money overtime. Maona. Saka kungo shinga zokuta hapana za ningaide.
Kuitila kutuwa kwa nisekura na misamuri yamo. Amai chimombe wanutenge sawo matemba ne dozo wano onda muno. Senzile kuwezira maria wanu wana kubasamu. Asi amai Pauline Marembo vanoti kutsvaga mafuro manyoro uku kwakavaparira sezvo vakabva vaparadzana nemurume akanga asara kumusha. Dzara iri kunzi iri kupfunya chisero munyika ndoiri kutizwa nevanhu vazhinji vachaenda kunyika dzakapoteredza Zimbabwe dzinosanganisira Botswana, South Africa, Mozambique, Namibia, Zambia nedzimwewo. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chinopfurikidza mwero kuSomalia cheAl-Shabaab chinoti ndicho chakauraya vanhu vatanhatu panhandare yendege yenyika iyi yeMogadishu International Airport neZuro, uye chikauraya vamwe vanhu kusanganisira nhengo yeparamende amai Amina Mohamed Abdi avaitsvaga rutsigiro muguta reBeledweyne. Mutungamiri wenyika yeUkraine waVolodymyr Zelensky vakumbira sangano reNATO kuti rivape zvombo zvekurwisa Russia iyo iri kuda kupamba nyika yavo. VaZelensky vataura nevatungamiri veNATO ava vanosanganisira mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden kuburikidza nevhidhiyo. NATO iri kusangana muBrussels kuBelgium nhasi kuti ione kuti ingabatsire sei Ukraine uye kutemera zvirango zvakaomarara Russia. VaBiden vari kutarisirwawo nhasi kuita musangano nevatungamiri wenyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7, uye vachasanganawo neveEuropean Council. NATO iri kukurudzirawo China kuti isabatsire Russia. Zvimwe zvematongerwo enyika dzinoti zvakawanda zvinofanirwa kunge zvakagadziriswa sarudzo dzemabielections dziri kuitwa mune mamwe matunhu enyika nemugovera dzisati dzaitwa kuitira kuti sarudzo idzi dzinge dzichizonzi dzakachena. Nyanzvi idzi dzinoti zvinhu zvakaita sekurambidzwa nemapurisa kuita misangano kwemamwe mapato ane nhengo dziri kukwikwidza uye kusajeka kwegwaro revavhoti richashandiswa musarudzo idzi neZimbabwe Electoral Commission ndezvimwe zviri kunyunyutwa nazvo nevari kukwikwidza zvichapa mukana wekuti vamwe vaonese kunge sarudzo idzi dzisina kujeka. Mukuziya nezvazvo pamberi pesarudzo idzi, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Uraya Izembe, vanotungamira bato reDemocratic Party, pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu. Tatanga nekubvunza Dr. Zembe kuti vanoti kudii nemamiriro akaita zvinhu pamberi pesarudzo idzi.
Boka iro rezeki iripo iyi, pane umbo hwose huripo hunotaridza kuti vari kukundikana, uye zvinotaridza kuti vane divi ravakarerekera, ndo ravanoita sokuti ndiro ravanoshandira. Iyo ichifanira kushandira vanhu kuti vaite sarudzo dzavanhu dzakasununguka mujekerere. Tinoona the Citizens Coalition for Change iri kuoresa chamutava nhava kudhindwa kwakaita magwaro okuvhotera zvakaitwa pasina nongedzo nomucherechedzo wemavara avanhu vari kukukudzana mapoka avo. Zeki yakabvisa zvose zvinofanira kuti zviiswe ipapo. Toona zvekuti misangano yeCCC iri kubhaniwa namapurisa ari kupindira. sarudzo inofana kuita yavanhu mapurisa afane kupindira achirambidza vamwe vakukwidzi misangano
tonzwa kuna vamaguhu munoti vamaguhu tichitarisa sarudzo nekutarisa gadziriro mativi ose ezvematongerwo enyika nezek
ndinotenderana zvakapfuurisa nezvataurwa namuzvina fundo dr zembe dambudziko guru riri munyika medu nderekuti hatinyatsi kunzwisisa patakamira pamusoro penyaya dzesarudzo yatingati multiparty democracy so tichitarisa bumbiro remutemo zimbabwe inyika inofanira kuita sarudzo after 5 years ende kana paine vanenge vabviswa paparliament kana nekufa vanofanira kuti vareplacewe kuburikidza nemabyelections asi mukatarisa in practice bato rinotenderwa kuti ringe richitsvaga vatsigiri ibato imwe chete nderezanup f mamwe mapato ese zvikuru sei recitizens coalitions for change ibato rekuti riri kutorwa nebato rematoro kana kuti terrorist organization isingatenderwi kuti irarame uye iende kunotsvagawo rutsigiro touya kune aye mainstitutions yataurwa namuzvina fundo zembe yekuti mukatarisa zimbabwe nerepublic police vari kuvarambidza kuita marali zvoita sekuti polisi yedu yaazamu republic police
dr zembe sei mapato ezvematongerwo enyika achiramba achipinda musarudzo ipo paine zvinyunyuro zvose zviri kutaurwa izvi zvisina kugadziriswa
vari kusundidzirwa mudziva nengwena nebumbiro guru riripo iko zvino riri kunzi constitution of zimbabwe 20 amendment act of 2013 bumbiro iroro harizi bumbiro rinovaka hwaro hwenyika inotongwa nesimba ravanhu rinobva musarudzo saka ndodzokorapa shoko randareva kuti zeki iripo iyi haigoni kuti ingaita muridzi wepembe wesarudzo yavanhu inofanira kumwandanyurwa kana toenda ku2023 tinoimwandanyura toita bato ravanhu rinowiriranwa namapoka ezvematongerwo enyika rowirirana namapoka ekodzero dzavanhu vakaita seana vamaguhu zvowirirana navanhu vose vagari vomuzimbabwe tadero ndomutoenda kusarudzo yavanhu
vamaguhu zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa kugadzirisa matambudziko ese amasimudzai
chinhu chiripo chekutanga chinokudiwa munyika yedu ileadership leadership inofanira kuseta mastandards waro wekuti nyika iite sarudzo dziri free and fair dzisina mhirishonga inofanira zvekare kuita hukuro pakati pemapolitical parties ese ari kupikwidza vanofanira kuti vava neplatform yavanosangana vachiisa zvichemo ende zvichemo izvozvo zvinofanira kuti zvigadziriswe in real time tisati taita sarudzo
ava vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu manzwawo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato redemocratic party dr urayai zembe vaviri ava vanga vari parunhare muHarare nestudio 7 Women's Round Table chanotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo na8pm nhasi tiri kutaura nezvesarudzo dzemabyelections uye kuti madzimai ari kuwaniswawo here mikana yekukwikwidza kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp nhamba dzinoti 001202465 0318 sezvo nguva yedu yapera regaiti mutarisa misoro yenhau zvakare mutungamiri wecitizens coalition for change vanelson chamisa voita musangano wavo wekupedzisira kuepworth pamberi pesarudzo dzemusi wemugovera mutungamiri webato relead muzvare linda masarira voendesa zimbabwe electoral commission kumatare edzimhosva nenyaya yegwaro revavhoti vanhu vanodarika zviuru zvinomwe vobayiwa nhomba yecovid-19 tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio7@vohnews.com munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.vohshona.com ini ndini jonga kandemiiri ndiri muwashington dc